Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manirwa kanaka vatereri, tinosangana zvakare manirwa nasi uri musi wechitatu ndira 26, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Matare enominations court anotambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzichaitwa muna kurume. Zimbabwe yokurudzirwa kusaina chisungo cheUnited Nations chinosungira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nhasi yatambira magwaro evanhu vachapinda musarudzo dzemabielections musi wa26 kurume. Mapato makuru munyika anoti MDC Alliance, Citizens Coalition for Change pamwe neZANU PF achinyoresa mazita evanhu vachakwikwidza zvigaro zvese. Vachakwikwidza zvigaro zvese zveNational Assembly gumi muHarare, Chitungwiza neEpworth. ZEC yatambirawo mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi mumatunhu ese emunyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Zvigaro zvese gumi zvenational assembly zviri kukwikwidzwa muHarare, Chitungwiza neEpworth. Kunze kwemapato makuru matatu aya, mamwe mapato ari kupinda musarudzo anosanganisira Lead Party iyo ichamiririrwa nemutungamiriri wayo Amai Linda Masarira kuHarare Central. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo ndeanoti United Democratic Alliance NPF, Patriotic Zimbabwe pamwe nevamwe vari kupinda musarudzo idzi vakazvimirira Amai Betty Kaseke avo vachamirira bato reZANU PF kukuwadzana constituency. Vati zvinhu zvafamba zvakanaka uye vanotarisira kukunda.
Tiri kuona kuti pasarudzo idzodzi tichagona kukunda. Tine zvimwe zvinhu zvatiri kutarisirawo kuti kana tichinge takunda pasarudzo yemusi wa26 March tichakwanisa kuita. Zvinhu zvakaita semaclinics, we don't have maclinics kuwadzana.
Amai Susan Matsunga, avo vakadzingwa muparamende neMDCT uye vachamirira Citizens Coalition for Change kumufakose constituency, vaudza Studio 7 kuti vanokumbira vanhu vekumufakose kuti vavavhotere.
Handiri kuti vanhu vei vemufakose tinokumbirawo vhoti yenyu. Vhoti yenyu yakatikoshera nekuda kuti tiri kuda shanduko muZimbabwe. For example, madzimai tisu tine machallenges mazhinji atiri kusangana nawo. Magetsi ari kuenda hakuna mabasa, hakuna chekubata, kune nzara. The economy is bad, but we as women under Citizens Coalition for Change, we can deliver, we can achieve.
Saichi Garowe Citizens Coalition for Change muHarare va Wellington Chikombo, avo vari kumirira Glenora, vati veruzhinji vari kufarira shanduko yakaitwa nebato ravo uye vachakunda zvine mutsindo.
Sangano wasvika pese sekutaura kwandaita kuti ndichazvezvisa mutunhu nemaku. Nyika yese iri kupembera, nyika yese iri kuti mamuri kupi, nyika yese iri kutaura kuti tamirira musi wa26 March nekuti munongoziva manyepo haagari nguva yakareba.
Vanoresi Marara Chiureki veMDC Alliance, avo vari kukwikwidza kuve nhengo yeNational Assembly kuHarare Central, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda nekuti vanhu vakawanda vari kugunununa nemumiririri ange aripo. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wa26 kurume uye dziri kusarudza vanhu vachatsiva vakadzingwa basa kana kufa. Zvichakadai, bato reZANU PF rakwira kudare Supreme Court richipikisa mutongo wedare reHigh Court wekuti sarudzo dzemabielection hadzifaniri kuitwa munzvimbo dzakaita seHarare East nekuti vatenda ibiti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare zvisiri pamutemo. Vange vachida kumirira Zanu PF kuHarare East, amai Mavis Gumbo vaswera zuva rose vakamira kunomination court, uye pavharadare iri Supreme Court yange isati yapa mutongo wayo panyaya yeZanu PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti riri kugunun'una nedanho resangano reZimbabwe Electoral Commission rekubhadharisa mari kuvatori venhau kuti vaongorore sarudzo. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau ava vanenge vagara vakanyoresa neZimbabwe Media Commission kuti vapiwe marezinesi ekushanda. Vatori venhau vanoshandira makambani emunyika vanonzi vabhadhare madhora 10 ekuAmerica, ukuwo vanoshandira makambani ekunze vachinzi vabhadhare madhora 50 ekuAmerica. Hatinokwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi Tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatava nemoyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Semisa Zimbabwe taridza kunyunyuta zvikurusa kuti iro bazi reZimbabwe Election Commission rinova iro rinosungirwa kunge richiongorora kufambiswa kwenhau nguva yesarudzo. Rinoramba richitikana rakupa zvitambi zvekuti vanhu vakwanise kushanda vachiongorora maelections nekukavha maelections sevatapiwe nhau. Rinoda mari inenge yakafanana nemari yakabhadharwa pakatsvagwa kodzero yekunge munhu achikwanisa kushanda kuZimbabwe Media Commission mukutanga kwegore.
Asi aya asi masangano akasiyana here ZEC neZimbabwe Media Commission?
Sezvamunoziva Zimbabwe Media Commission neZimbabwe Election Commission esaya mapazi anogadzirwa nebumbiro remutema atinotiwo machapter 12 institutions. Saka mukaona machapter 12 institutions anosumudzira kutonga kujekerere akuda mari ruviri kuita basa rimwe chete, zvoratidza kuti zvashata.
Saka kurudziro yenyu ndeyekuti paitwe sei?
Taipa rwaro rwedu tichiti kana vanhu vachitapa nhau achinge akabhadhara mari akabvumidzwa kuti atape nhau muZimbabwe kuburikidza kwekomishoni yeZMC, izvozvo zvakadaro zvakakwana kuti mutapi wenhau anga zvakare achitapa nhau dzesarudzo. Chinongozodiwa ndechekuti abudise chitambi chake ichocho vezeki vosvika votarisa voona zveshuwa uyu akapiwa chitambi neZMC, votora danho rekutobva vamupawo chimwe chitambi chekuti akwanise kunge achishanda basa rake pasina muripo, nekuti aya mabazi maviri anogadzirwa nebumbiro remutemo rimwe chete kuti asumudzire kutongwa kwakajeka.
Kove nepfenyuro dzekunze vanenge vachida kutumira vatori venhau kuZimbabwe munguva yesarudzo vari kubhadhariswawo mari?
Munyori wekunze, musangano wenyu ukati uri kuda kuuya kuzotora nhau muno muZimbabwe unobhadhariswa mari inosvika $10,000 inova iyo yakafanana neyamunobhadhara kana muchida kutanga kuita basa muZimbabwe. Izvi zvatinotarira tichiti kuedza kuita umbimbi ndoga nekumbunyikidza kodzero dzevanhu kuti vange vachiwana masoko akafanira munguva yesarudzo.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatava nemoyo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, misa Zimbabwe yanyorerawo tsamba kumukuru weZBC amai Adelaide Chikunguru ichida kunzwa nezveurongwa weZBC hwekuwanisa mikana vose vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections sezviri mubumbiro remitemo. Misa Zimbabwe inoti dare repamusoro rakapa mutongo muna 2019 wekuti ZBC iwanise mapato ose mukana wakaenzana munguva yesarudzo. Dare iri rakati zvinoitwa neZBC neZimpapers zvekurerekera divi rimwe chete zvinotyora bumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ramai Chikunguru panyaya iyi. Asi ZBC inomboramba hayo kuti inotora divi panyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe yakurudzirwa nenyika dzepasi rose kusaina zvisungo zveUnited Nations zvinorambidza kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kutochwa pamwe nekudzikisira upenyu hwevanhu. Izvabuda pamusangano weUniversal Periodic Review waitwa nhasi kuGeneva, Switzerland. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Nyika dzakawanda dzinosanganisira Finland, United Kingdom, Ghana, Japan, Kenya, Malawi, America nedzimwewo dzakurudzira kuti Zimbabwe isaine chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasashungurudzwa kana kuti United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment. Zimbabwe yanzwiwo idzike mitemo inodzivirira kupambwa kwevanhu uyewo ichiita kuti avo vanonyangarisa vamwe zvechisimba vapiwe mitongo yakaoma. Zimbabwe yanzi umbewo commission inotambira zvishemo zvevanhu vanenge vashungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja, uyewo kugadzirisa mitemo yenyika kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika. Zimbabwe yakurudzirwawo kuramba ichisimbisa nyaya yekupiwa mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi, kusimbisa zvisungo zvehurumende zvinobatsira vanotambura nevanowirwa nematambudziko, pamwe nekuona kuti kodzero yedzidzo yasimudzirwa kuburikidza nekuona kuti dzidzo dzepasi yapewa pachena. Zimbabwe yange yakamirirwa negurukota rezvemutemo Vaziyambi Ziyambi, munyori mubaziri amai Virginia Mabisa nemiriri weZimbabwe kuGeneva, Switzerland Vastuart Kombabach. Vaziyambi vaudza musangano kuti hurumende iri kushanda zvakasimba vachishandawo nemasangano akazvimirira ega mukusimudzira kodzero dzeveruzhinji munyika. Vachipindura nyaya yekupambwa kwevanhu munyika, Vaziyambi vati hurumende naiyowo inoshungurudzika zvikuru nekunyangarika kwevanhu, vakati ichiri kutsvagiridza kuti zvii zvakaitika kunaitaidza mara nevamwe vakanyangarika.
Regarding compliance with High Court order on the disappearance of one Mr. Itai Dzamara, I wish to highlight that investigations are still ongoing. In 2018, the High Court ordered the Zimbabwe Republic Police to continue investigating the disappearance of Mr. Dzamara and to submit fortnightly reports on such investigation. The Zimbabwe Republic Police is in strict compliance with that order. As government, we are deeply concerned about the disappearance of any of our citizens.
Panyaya yakatarwa nedare rehigh court pamusoro pekushayikwa kwavaitai Dzamara, ndoda kuzivisa kuti ongororo ichiri kuitwa. Muna 2018 High Court yakatara kuti Zimbabwe Republic Police irambe ichiita ongororo munyaya yekushayikwa kwavaDzamara nekuzivisa kuti vave papi nenyaya iyi mumasvondo maviri ega ega. Zimbabwe Republic Police iri kuita izvi sezvakatarwa. Sehurumende tinoshushikana zvakanyanya kana chizvarwa chenyika yedu chikanyangarika. Panyaya yavana Banyama navachizuze setarapi inoramba ichiongorora kushayikwa kwevaviri ava.
Panyaya dzekushandisa denda recovid-19 senzira yekumbunyikidza kodzero dzakadai sekutsvaga vatungamiriri, Vaziyambi vati hurumende yaitadza kuita mabi-elections nekuda kwedenda iri pamwe nezvirango zvakatemerwa nyika.
Regarding the delayed by-elections process in Zimbabwe, I wish to highlight that the delay was attributed to the impact of the COVID pandemic coupled with illegal sanctions imposed on Zimbabwe.
Nonoka kwekuitwa kwema by-elections ndoda kuzivisa kuti nyaya yedenda recovid-19 pamwe nemasanctions akatemerwa Zimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vati kurudziro dzabuda kumusangano weUPRU dzakakosha zvikuru, vakati hurumende ikakwanisa kuti terera zvakurudzirwa Zimbabwe inosimukira.
Pane ma recommendations akawanda atinofunga kuti ari progressive, atinokurudzira kuti dai hurumende yedu yaikwanisa kuteerera zvaiita kuti nyika yedu ikwanise kufambira kuenda mberi. Pane recommendation yabva kuEgypt inotaura nezvekuti iyo tidzivirire mhuri, nyaya yeubuntu nekuti mhuri ndo iri pacenter every African community.
Vabere vatiwo vanowirana nekurudziro yanyanyobuda zvakanyanya yekuti Zimbabwe isaine mutemo unorambidza kutochwa kwevanhu.
Asi tanzwawo zvekare kunyangwe neKenya, our brothers from Kenya, from Italy, nevamwe vanga vachitaura nyaya iyo yekuti Zimbabwe ngairatify convention against torture. Recommendation is progressive considering kuti legacy ye torture inooneka muno muZimbabwe.
Pamusangano uyu dzimwe nyika dzinosanganisira Iran, Malawi neRussia dzashora kutemerwa kwezvirango zveupfumi kune vamwe vakuru vakuru murumende kwakaitwa nenyika dzekumavirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Thank you.
Yashuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bambo raputika nasi muGreece rauraya vanhu vatatu rikaparadza chivakwa pamwe nekupaza kumberi kwezvitoro mukati meguta reAthens. Mauto emuAmerica anochengetedza kumahombe kombe kwenyika ari kutsvaga vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vasiri kuzivikanwa kuti varipi kwemazuva akati kuti mushure mekunge chikepe chavanga vari chanyura mugungwa pedyo nedunhu reFlorida chichibva kuBahamas. Chikepe ichi chinofungidzirwa kuti chaishandiswa mukupinzwa kwevanhu zviri pamutemo muAmerica. Zvarwa cheZimbabwe chiri muguta reCape Town muSouth Africa vatapiwa guzha vaita mbiri yekunyautsa mukanwa meveruzhinji kuburikidza nezviwitsi chando kana kuti ice cream dzavari kugadzira muchitoro chavo chetapi tapi ice cream vachishandisa michero yemusango. Vaguzha vakaita zvidzidzo zvepamusoro-soro zvePhD zvemolecular biology vanoti vanoshandisa ruzivo rwavo urwu mukugadzira zviwitsi chando vachishandisa michero yakaita semajanje, mauyu, matamba nemimwe michero yavanenge vangofunga kushandisa inowanikwa muAfrica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Tapi tapi chirongwa changu kachamukuzika mauti tingafundisa sei vanhu vatema vanhu venyika, tingazvikoshesa zvakaita sei, tingatsvage zvinhu zvokuita zvinoremekedza unhu hwedu, zvinoremekedza chivanhu chedu, zvinoremekedza michero yedu, chikafu chedu, zvose zvose. Saka ndoshandisa hangu ice cream kana kuti chihwisi chando kumbotekenyedza vanhu, asi kana wanakirwa neice cream tinobva takubatanei nerufundo nedzidzo.
Tiri kuzwa kuti muri kugadzira iyo ice cream iyi muchishandisa michero yedu yechivanhu, muri kuzvifambisa sei?
Apo ndopa anotopusa manje baba hapana bazapa, nekuti tinofunga kuti michero daishane zvakafana nemimwe michero kaiyo zvechirungu, kuti kana uine mazhanje unofanira kungoti ari mazhanje chete. Aiwa ba, kana udabika nemazhanje bika nemazhanje, kana uchida kuita juisi kana uchida mukaka waisa flavor yemazhanje kana uchida ice cream, why not? Saka tinotanga wafunga kuti chivinhu chatida kubika nacho ichi chakaita sei, chine acid here kana kuti chine strong flavor, chine mild flavor, like chanza inovava chaizvo chaizvo. Kasi tinoza tinoshandisa bhisha nebhishana, asi mazhanje haana ukasha, saka unoshandisa ako akati jawi bhishana oso. Saka pakubika ice cream ndo pakatopusa, pane zvese zvandinoita kubika ice cream ndo chakatonyatsokusa sereke manje. Tinofunga kuti zvinongokwaniswa nevarungu chete.
Saka imi makazvidzidzira kupi zvekubika ice cream muchishandisa michero iyi?
Ndakazvifundisa ndoga, ndakangoenda paintaneti ndikati ko ice cream inobikwa sei, ndikaona kuti 1, 2, 3, 4, 5 semunhu akatsa molecular biology ka kubva kuUCT kuti akagraduswa kuPhD nakaita molecular biology. Saka kubika hazvina kumbosiyana nekuita scientific experiment.
Saka zvigadzirwa zvenyu zviri kutambirwa sei nevanhu?
Zvikutambirwa kazvizhinji kacho ka zvinotambirwa zvakanaka sereke. Vanhu vanenge vachifara, vamwe vanopinda vachiseka kuti ka mukuita sei panapa, makubika ice cream yemasau kana kuti yesufu inga munodenda sereke. Asi munhu akazomuti aravire manje aonawo kuti kunaka kwacho inenge tsuvhu chaiyo, but pamusoro pazvo ka yainenge yasanduka ane imwe ka different property. Orona munhu akubva akufona kuma kuti kunoti kudya ice cream yetsuvhu wakabwuidyira, asi ambopinda achishora achiseka.
Imi muri chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mune tarisiro here yekunge muchiita bhizinesi iri kumusha kuZimbabwe?
Chiripo apa kabva, chinangwa changu handi chekuti ndichazoda kudzoka kumusha kana ndichazoda kudai. Chinangwa changu ndechekuti munhu wese anonzi munhu wenyika munhu wangu, nyangwe ndikashandira kuCape Town, ndikashandira kuHarare, kuBulawayo, chinangwa changu chikuru ndechekuti munhu wese mutema anoziva kuti upenyu hwake hune value. Ndopane chinangwa, saka kudzoka kumusha handiyo focus yangu pazviri zveso, but zvandikuda ukandibvunzewo unogara kumusha ndinozvita seizvidziso, ndofanira kutokufundisa wonovhuro rako business.
Kunze kwekugadzira iyo ice cream, mune zvimwe here zvamunogadzira vaguzha?
Ndine zvakawanda zvandinogadzira, asi ndinozvigadzira pandinenge ndichida kuzvigadzira. Ice cream ndega ndogadzira regularly, dzimwe nguva ndinogadzira mapudding nezviyo, dzimwe nguva ndogadzira tumadrink nemichero yemusango, dzimwe nguva ndogadzira sipo nemushonga yemusango. Tinomboita art as well, tikaita mapaintings anotaka nyaya dzedu dzechinyakare. Saka zvandida kuedza ipapa apa zvakawanda.
Tiri kunzwa vamwe vari kugara nekushanda muSouth Africa vari kuchema kuti vari kusangana nematambudziko ekudzingwa kana kurambidzwa kushanda munyika iyi. Imi mune matambudziko here amuri kusangana nawo?
Kunoko vangu ndakaya kudhara chokwadi, ndakaya kudhara 2005. Saka dambudziko remapepa iro handina hangu dambudziko iroro. Asi chauraya munhu wangu chandikurai inini, saka ndinoinzwa nyaya yose rege ndinonirwadza moyo.
Business renyu vanoda kuuya vachishanyira rinowanika papi?
Kana tida kuuya kwenyu chaiko chaiko.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatapiwa guzha vari parunare muCape Town, South Africa naJunga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinobatsira vanhu nechikafu pasi rose reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti zvekudya zvakakosha mukurarama kwevanhu zvakakwira mitengo zvakanyanya mumwedzi wazvita gore rapera muZimbabwe. WFP inoti iri kutarisira kuti mitengo icharamba ichikwira mwedzi uno. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mugwaro rayakaburitsa svondo rapera rechishanu, WFP inoti zvekudya zvakakwira nezvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana kana zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete mugore ra2020. WFP inotiwo zvimwe zvekudya zvakaita seshuga, munyu, matemba pamwe nemupunga zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana mumwedzi wazvita. Sangano iri rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu, richiti vanhu vangangoda kusvika mamiriyoni matanhatu havasi kuwana zvekudya zvakakwana. Mutevedzeri wemutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka vanotsigira mashoko esangano ravo.
Mamiriro akaita nhau dzechikafu yatingati food security situation inoratidza kuti iri kuramba ichidzikira, nekuti tiri kutarisira kuti vanhu 5.9 million havana chekudya mumwaka iwo watiri. Mitengo yechikafu chatinonyanyisa kutarisa chakaita sezvigiri, sauti, matemba nemupunga zvakakwira ne24%.
Zvimunyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zvazvishamise sezvo mari yemunyika iri kudzikira simba zvichienzaniswa nemari yekuAmerica. Vachitambara vanotiwo kukwidzwa kwemitengo yemagetsi nemafuta edzimotokari pamwe nekudhinda imwe mari zvimwe zvinoita kuti mitengo yezvekudya idhure.
Uyo of course zvakare tachiona zvinhu zvakaita semagetsi, zvakaita even fuel yanga ichikwira, even vazinoripwa vashandi dzinenge dzichikwirawo. Saka zvese zvinoisa pressure painflation, zvinoisa pressure pamitengo yezvinhu. Saka nothing ndoda muziko riripo iroro.
Vachitambara vanoti kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kugadzirisa musika wekutengeserana mari pamwe nekuti makambani agadzire zvinhu zvekudya zvisingadhurire.
Hurumende inofanira kuona kuti pava nestability, especially pamaforeign exchange markets. Tinofanira kunge tichigadzirisa nyaya dzeproductivity, nyaya dzecompetitiveness. Nekuti parizvi zvino we are not as competitive sedzimwe nyika. Cost of producing, cost of doing business muZimbabwe iri pamusorosoro zvakanyanyisisa, saka zvinoaffecta productivity.
Sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti kunyange varimi vakakohwa pakuru mwaka wapera, mitengo yezvekudya iri kukwira nekuda kwekukwira kwemitengo yemagetsi.
Gore rakapera ichokwadi kuti varimi vakakohwa chibagi chakawanda chose, asi zvekudya izvi vanhu vari kuponewa kutenga pamusana pekuti mitengo yezvokudya wakakwira uye uri kuramba uchikwira nguva nenguva. Izvi zviri kukonzerwa nekukwidzwa kuri kuitwa magetsi, mafuta epeturu nedhiziri zvinoita kuti vanogadzira zvekudya vakwidzewo mitengo.
WFP inoti gore rapera yakayamura vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimu nezvekudya zvinosvika mametric tani zviuru zana nezvinomwe kana kuti 107,000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munau zemitambo, sangano re Premier Soccer League ratara zuva rinofanira kudzoka mitambo mushure menguva inodarika mwedzi munyika musina nhabvu. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Premier Soccer League yazivisa kuti mitambo iri kudzoka musi wa 12 kukadzi mushure memwedzi mitambo yaenda kuzorore Kisimisi nekupa nguva kumakundano eAFCON 2021. Gwaro rabva kumukuru wePSL vaKenneth Ndebele richienda kuzvikwata zviri muPSL rinoti vari kutanga nemitambo iyo yaive yakamiswa nechirwere cheCOVID-19 vasati vaenda kuzororo. Mutambo mukuru pamitambo iyi ndeuyo uri pakati peFC Platinum iyo ine mukombe weLeague uyu neBlower Chiefs iyo iri kubaka moto uyo waifanirwa kutambwa musi wa11 zvita. Pari zvino zvikwata zviri mubishi pamusika kutenga vatambi vatsva nekutengesa vatambi avo zvisisade. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti ivo sevarairidzi havana kumbobvira vaziva chinonzi zororo kana kuti horodhi sezvo vaive pabasa uyezve vachiri pabasa.
Isu sevarairidzi hatina Kisimusi, hatina zororo, hatina Kisimusi kana kuti New Year. Ko zvino tiri mubishi, bishi bishi rekugadzisa zvikwata zvedu.
Dynamos yacho yaraura Last Jesse kubva kuAl Hilal yekuSudan panguva yeDonald Jinyai aenda kuHarare City kubva kuFC Platinum. Derek Murimba achienda kuNgezi Platinum Stars kubva kuTriangle. Jean Mtudza, Jeff Mwanjira naNewman Sianchali vabva kuDynamos vakananga kuZPC Kariba. Brighton Chayambuka naCollins Dua vave kumanika Diamonds kubva kuTriangle. Liberty Chakoroma abva kuChicken Inn kuenda kuHarare City uko ari kunosangana naTimothy January abva kuTriangle zvekare. Alec Maliselo asiya basa kuDynamos akananga kuHerentals. Nyasha Chintuli ave kumanika Diamonds kubva kuNgezi naJohn Juao ave kuHerentals kubva kuCapes United. Mongororo mutambo wenhabvu vaPatrick Sauti vanoti vachitarisa zviri kuitika pamusika makundano emwaka uno achanakidza zvikuru. VaNdebele vanoti kunyoreswa kwevatambi nezvikwata nesangano ravo uko kwakavhurwa musi wa8 ndira kuchavharwa musi wa31 ndira. Vanoti zvikwata zvinofanira zvekare kubuditsa matsamba enhandare dzavachashandisa musi wa31 ndira usati wadarika. VaNdebele vanoti panguva ino zvikwata zvinofanira kupiwa mvumo nePSL yekutanga gadziriro kana kuita mitambo yekuedzana masimba. Mitambo yenhabvu muZimbabwe yakamiswa musi wa21 zvita zvikwata zvatamba mitambo mitatu chete yemwaka. Manika Diamonds ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoinzi mapfumbamwe, mapoinzi maviri pamusoro pengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum tirikutarisa zvirikusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yampera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Matare Nominations Court anotambira mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzichaitwa muna kurume. Zimbabwe yokurudzirwa kusaina chisungo cheUnited Nations chinosungirira nyika kuremekedza kodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
So we see.